Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, March 17th, 2014. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Kips Dube.
Tonight on Studio 7 Live Talk, we are going to talk about cervical cancer.
To join our discussion, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kHz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com and www.voaindebele.com.
Uchagadzirisa nekuda kwekuti munhu akaziva roro yake kuti ndingati ndakuita gomarara remuromo wechibereko. Pane kurapwa kunoitwa, pane unyanzvi hwaunoratidzwa kuti zvinofamba sei, unoratidzwa futi kuana chiremba kwokuenda. Zvinova zvinorerutsa kuti munhu kana achinzi ari kutsvaga kwaspecialist kana kuti kunyanzvi, ava vanobva vakutsvagira nyanzvi yacho.
Ndingati nyemele avesifazana bonke. Mbona kungumbono omuhle kakhulu ukuthi omama bahlole i-cervical cancer ngenxa yokuthi ungathi kule outbreak ye-cancer in Zimbabwe. Mina njengokhansela thina sile asesithi ku-grassroots elokuzeni ebantwini okuthi singakhankasa emhlanganweni lapho esiyabe sihlangene khona labo ngathi abantu bonke.
We will ask the volunteers to actually volunteer to disclose their results in terms of the counseling and the screening themselves.
Once again, thanks for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk from the Voice of America. And tonight on Live Talk, we are talking about cervical cancer.
The Zimbabwe Parliament, in conjunction with the Population Services International Zimbabwe, are holding a two-day cancer screening workshop in Parliament. This is an awareness campaign.
Many Zimbabweans are dying from this disease. So this awareness campaign, according to many, will actually help Zimbabweans.
What do you think about this issue? If you wish to join the discussion right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back. That number again, 001-202-619-2077.
Wonguka Gibbs nasi tida kuti tinge tichitarisa nenyaya yegomarara rechibereko. Tiri kunzwa kuti nhengo dzedare reparamende dzaparura chirongwa chekudzidzisa madzimai nezvekukosha kwakaita kuti vange vachienda kunoongororwa. Nekuti chatinoziva pachirwere chegomarara ndechekuti chikakurumidza kuzivikanwa kuti chabata munhu chinokwanisa kurapika, asi kazhinji kana chakomba kuti chizorapike zvinenge zvaakunetsa. Nekudaro madzimai anokurudzirwa kuti anga achikurumidza kuenda kuti anovhenekwa nana chiremba. Vamwe anoenda ndofunga kamwe chete pamakore maviri kunoitwa inonzi pap smear. Tichadaidza nyanzvi kuti dzinge dzichititsanangurira kuti zvinenge zvichifamba sei. Gibbs,
uchakati indaba yetu yanamhlanje ngeBlessing. Zuro randaba namhlanje ngesikoka ngemvokozani yesibeletho. Yesizwile kunangale ke edala lepharlamente ukuthi amalunga angabesifazana ahambile eklinika esiyazikhankhanelisisa ukuthi kambe wona ame njani. Lokhu kwenzela ukuthi phela uZulu abekwazi ukuthi i-cancer kumbe ngithi imvukuzane umkhuhlane ukuthi nxa ungahamba masinya bekukhankhangela udokotela ulakho ukuthi usile, ikakhulu singathi vele ulakho ukusila. Ye, so ke sifuna ukuza ukuthi kambe lina lithini ngodaba lolu. Ye, lifone phela ukuthi sixoxeni lapha. Inombolo nansi, 001-202-619-2077. Ye, kuna ngapo kumrambinda, kogudu. Asingene nempandawane kuna ngapo. Sizwela kuna pe maswingo, kanye lakobulawayo, Brunanburg, Pilebridge, silani kuna ngapa, lamhlanje. Ye, as China sees.
And I think, Gibbs, we have our guests lined up. First, from the Cancer Association of Zimbabwe, we have the manager, Mrs. Patience Nyemba. Mrs. Nyemba, good evening.
Good evening,
I'm doing good, and thank you so much for joining us. And we also have Senator Rorana Dandajena Muchiwa, who is the Senator for Water constituency in Harare. Senator, good evening.
Good evening.
Thank you so much for joining us. Let me start with you, Senator. I'm being told that we also have Dr. Joshua Sibanda, who is a medical practitioner in South Africa. Dr. Sibanda, good evening.
Good evening.
And thank you so much for joining us. Let me come to you, Senator, and ask why did the women parliamentarians decide to embark on this program today?
I think we have decided to embark on this program because we have got relatives who are dying because of being shy and to be refused about cancer. So we have done this for the whole world to know that if you are screened about cancer, you can get your time to be treated. Neither if you think that you have got cancer, you will be treated accordingly. If you don't have, you will just be screened that you don't have cancer. So this awareness is about women in Zimbabwe, in rural areas, who think that if you go for the screening, you will die. So we have embarked on this for them to know about this this cancer program. It's about like what we did about HIV and AIDS. So we said we must do the same about cancer.
Tichitarisa imo mudare renyu reparamende irori, madzimai vari kutambira sei chirongwa ichochi chekuti vange vachivhenekwawo ivo vari muparamende imomo nekuzozivisawo vamwe vari kunzvimbo dzakasiyana siyana nezvegomarara rechibereko?
MPs yamadzimai vakatambira horongwa uyu zvakanyanyisa chaizvo nemufaro nechikonzero chekuti samadzimai nyangwe isusu tiri maMPo zvakare nedzimwe nguva hataizoziva kuti chirwere unacho here kana kuti hauna, uye zvine kunyara nekushayiwa ruzivo zvakare kuti zvinenge zvichifamba sei. Saka zvatakauya chirongwa chine Women's Caucus takachitambira tikachifarira tikadzidziswa. Nhasi uno tatanga zuva ranhasi zuva 17 tatanga kuenda kunoongororwa chirwere ichi. Ini ndaita number 2 pakuongororwa kwacho ikoko. Zvinhu zvisingamborwadza zvisinganetse zvinoita kuti uzive kuti zvinhu zviri mukati memiri wako zvakamira sei. Zvakangofanana nechirwere cheHIV zvataita kuti taichokurudzirana kuti handei munotariswa neri mutariswa. Asi samadzimai tinoita zvekunyara kuti ndingadzive kunzi ndine kensa, uyezve tichiona kunge zvisingakwanisike zvinoitwa nevanhu vane mari bedzi. Asi izvi zvavhurira madzimai emuZimbabwe nepasi rose kuti vazive kuti aiwa zvinhu zvakakosha kuti unge uchiongororwa pamakana uya wawanikwa uine chirwere unobva wabatsirwa ipapo wopuwa kwaunofanirwa kunge uchinobatsirwa. Kana usina unoenda zvakare kupera kwemakore maviri unotariswa zvakare kuti zvinenge zvava papi.
Aiwa, tinotenda manyatsodedemura zvakanaka. Gibbs?
Yeah, coming to you, Miss Nyemba, do you think this awareness campaign is going to help in any way?
Sorry, can you come again?
Do you think this awareness campaign that is being conducted in Parliament going to help?
Well, it will help a lot because, the parliamentarian was saying that if it sets them up there, it will disseminate very well out in the community. So I think for us, it's a step in the right direction to have those people high up there showing people that it's not just the people down there on the ground who get sick, but everybody else can be affected with cancer. And what we say cancer is not a disease next door. It's a disease in your house. You can only be safe once you've been screened to know that you don't have cervical cancer. So we say thank you very much, parliamentarians, and we hope that everybody is going to emulate what you started today.
Thank you so much.
Dr. Sibanda, how important is awareness when it comes to cervical cancer?
Cervical cancer is unique in the sense that it's one of those cancers that you can pick up in their preformative stage before they actually full-blown cancer. There are stages under which the cervix goes through before it ultimately develops a cancer. And therefore, it presents a good opportunity to screen the patients and be preemptive in terms of preventing the a woman developing cervical cancer. And therefore, it's one of those few cancers that public health awareness is very important, and that can only be driven by the authorities and leadership that's in place, be it the chiefs, be it the local schools in rural areas, or any relevant sort of authorities. They can drive this campaign to conscientize women of age groups, basically, to go to the clinics and get this preemptive testing, which is called the pap smear, to pick up the cancer before it really forms into a cancer, or to pick it up when it's already formed, when it's still easy to actually intervene and give a curative therapy or treatment.
Thank you so much, Kune. Avo vachango pinda muchirongwa nhasi tiri kutaura nenyaya yechirwere chegomarara rechibereko. Tine nyanzvi dzatinadzo pano nevamwe vadare veparamende, nekuti madzimai mudare reparamende nhasi vatiwo varida kuti vange vachinovhenekwa kuti havana here chirwere ichochi, nekuti zvirwere zvegomarara zvikakurumidza kuti unge uchinovhenekwa, munhu anokwanisa kuti anga achirapwa. Nekudaro vateereri makasununguka kuti munge muchitifonera muchibvunza zvamungade kuziva, nekuti nhasi tine nyanzvi dzinokwanisa kupindura mibvunzo yenyu iyoyi. Tine muteereri Gogo Emelda, makadii?
Tiripo, makadiiwo zvenyu?
Aiwa, tiripo. Kuri sei kumondoro uku?
Kumondoro kuri nani chaizvo, asi mvurawo yedu kuno kunzvimbo kwedu mvura ishoma, upfunge vanhu vachiyereza.
Yowe. zvakaomba. Tipewo pfungwa dzenyu panyaya yechirwere chegomarara yatiri kutaura nezvayo.
Ndinotanga nokutenda madzimai ari kupalamendi kuti vafungawo vabiyawo nenyaya iyoyi nekuzvifunga pachavo. Chirwere ichi zvechokwadi chinoda kuti chikurumidzirwe. Zvino chinoitika ndechekudai madzimai zvikuri kuno kumamisha uku. Tinongoziva kuti chinhu chokuita nezvechibereko pamwe chinobva chabviswa pamwe handizoive mudzimai kwaye kwaye. Aiwa, inini ndikuda kuende kungokurudzira madzimai zvikuru sei ekuno kumaruwa kuti pavanenge varipo mumakliniki ndavanotaura nemanesi, hazvirwadze, hazvitore nguva, unongotobva nguva diki diki wozotaurirwa zvauri. Hachisi chirwere chepabonde chokuti unozonyara kuti ndinozonzi ndinacho. Chirwere chinongowanikwawo sana BP nezvimwe zvakadaro. Saka madzimai wee, hatiedzei kuti titeerere izvozvi kana vangoudzwa kunzi zvakati. Pangoperawo makore maviri kana wanzi hauna, enda unotarisirwa kuti uwanikwe chirwere kana aidha chakuda kutanga kana kuti chatongoti tangei mbichana, unokurumidzirwa wogadzirwa. Zvachinoita nekuti ukaregerera chinobva chazo pararira nechibereko, chobva chapararira nemuviri wese, kuti uchiinda manje munoti operation hazvichabatsira, wakuti madoctors havagoni. Saka please ngatiedzei kuti titeerere zvano ratapiwa nevakatimirira kuparlament. Madzimai kuno kumamisha hapana chinombotinetsa, tine makliniki, handei tinobvunza manesi edu tigoi gara tichitariswa nguva nenguva. Uye ndichitaura nemadzimai ekuparlament vafiri hambijana vabva vatinotariswa chirwere chegomarara ichi. Madzimai vatapo kuti chirwere chegomarara remazamu, nokuti izvozvo zvimwe zvinogara ndonokerwa nemadzimai tichirasikirwa nemadzimai akawanda.
Aiwa, tinotenda zvikuru gogo nekuridziro yenyu yamapa. Of course, we also encourage our listeners, Gibbs, to take advantage of Facebook, WhatsApp, and other social media. You can also send an email, studio7@voanews.com. And, of course, you can also use Twitter, you know, so that you can communicate with us, and then we can share with Zimbabweans about your thoughts and feelings on any particular subject that we'll be discussing. Let's go to WhatsApp. First, we have Tracy, who says, I think we must have centers where people can get checked for free once a year. With us women, I think the earlier the cancer is discovered, the better. But because of poverty, some of us, as long as it is not for free, we will only go to the doctor when it's too late. Mary T says, nice move, referring to what the women parliamentarians have done. Chowton says, I think this is a good move, and it will be good not to end with the so-called parliamentarians who went for the screening. In fact, all the women should be encouraged to do so. Likewise, because truly cervical cancer has and is claiming many lives in Zimbabwe. The earlier, the better one is screened than when it becomes worse, since prevention is better than cure. Tafadzwa says cancer is deadly and its treatment is automatically costly for the poor Zimbabweans who are always succumbing to the ravages of hunger and starvation. Clarine says the government should be serious with people's lives. On the budget, the money set aside to improve the health should be used that way, not to be looted by the ministers buying fancy cars. And Awe says the parliamentarians did well. Our Zimbabwe society is suffering due to lack of information. The MPs should go to their constituencies, especially rural ones, where information on cancer among women is not available. Discussing about private parts is a taboo. So well done, MPs. Carrington says the government must have screening programs of cervical cancer for every woman. Gibbs.
Yeah, Blessing, we've got some messages on Facebook. We've got Dennis Chipanga who writes, that is a good initiative and shows the commitment on how our government is concerned about cancer. It spreads the message to all structures of the government. I hope it does not end there as an eye-catching or news-making event, but has to be rolled out nationwide. Then I've got Patrick Wande who writes, thus leading by example, may they extend the same to HIV testing. Then I've got Baba Wayne Hungwe who writes, government must provide mobile teachers in all areas so that they can teach people about the dangers of cancer, so that people can consult the doctors as soon as possible. So I'll end there at the moment, Blessing. Now, Sibuye Kubaba Uspanda. Dr. Spanda, look on the coin.
Yes,
it's a call. Yes, it's a call. Ukuthi kambe nxa ubona kula ma-parliamentarians kumbe ngithi amalunga e-parliamente senze kanje ubona ngazani kuzanceda kakhulu yini kumbe lapha kuyaphelela nje emoyeni?
Ngibona kuluhlelo oluhle kakhulukazi ngoba thina vela beZimbabwe siyaziwa ukuthi izinhlelo lezi ezokukhankasa lokufundisa uluntu sihamba phambili kweAfrika ezintweni ezihlanganisa ulwazi nje njengama program lawo awe immunization yabantwana bopolio kusobala ukuthi aphumelela ngokuya kwesikhathi kusukusela nje ngo-1980 kuze kufike namhlanje. So ngicabanga ukuthi uhlelo lolu lalo luza ngendlela enhle ekakhulukazi as long as luza kuthola mhlambe ifunding efanele lokuqakathekiswa okufanele kusobala ukuthi luza yaphambili ekupheni uzulu amandla ukuthi azivikele kulesi sifo somdlavuza kumbe ese-cancer.
Yes, siyakuzwa kodwa abantu kumele behambe nini ukuyabona amadokotela ngamafutshane kona?
Umuntu wonke nje okhulileyo ngathi kusukusela ku-15 years kusiya phezulu umuntu esesiye esikhathini kufanele ukuthi wonke umuntu ongumama ahambe ayo-checkwa i-cancer yona le yesibeletho bathu ngachekwa ka 1 utholakala ukuthi ayikho ungabuye uphinde futhi ngemva kweminyaka u2 ubuye uphinde futhi ungatholakala ukuthi ayikho ubuye uphinde futhi isikhathi sibe side ubuse uphinda ngemva kweminyaka ngu5 kanjalo nje so akusihlelo oluthatha isikhathi kakhulu emuntwini kuhlelo lokuthi na ungahamba esibhedlela uzofuka uthole udokotela ozokuchazela ukuthi uhlelo luhamba njani kumbunesi ngoba i-test yakho akusiyi-test ethatha isikhathi i-test ethatha isikhathi esincane nje noma ngusister nxa efundisiwe kahle unesi yakhona ukuthi ayenze
Regenduye kwamuri Mainyemba. Mainyemba, chii chinokonzera chirwere ichochi chegomarara rechibereko?
Chirwere chegomarara rechibereko chinokonzerwa utachiona wehuman papilloma virus. Utachiona ndiwo hunokonzera zve moto kumwe chinogona kuwanikwa pakusangana pabonde risina munhu asina kuzvidzivirira. Asi isusu tinoti munhu wese anogona kuwana chirwere chemudzimai wese kunyanya ava kuita zvepabonde ane mukana wekuti akwanise kubata utachiona hweHPV hunokonzeresa ivo gomarara remuromo wechibereko. Saka isusu tinoti
taurai zvenyu tiri kunzwa.
Okay. Saka isusu tinoti zvimwe zvacho ndouya risk number 1 ndiyo yeHPV virus. Asi isusu tinozoti zvekune zvimwe zvinogona kuwedzera mukana wekuti munhu abatire gomarara remuromo wechibereko. Kune kuva neshamwari dzakawanda dzepabonde kana shamwe yepabonde neshamwari dzakawanda dzainosangana nayo pabonde kunogona kuwana utachiona hweHPV kupfeka kana kushandisa mishonga nemidzi yemadzimai kusa mukurarama kwedu kwatinoita kusvuta kana kusembedza kana kutsenga fodya utachiona hweshura matongo hweHIV uye zvirwere zvepabonde zvinenge zvisingarapiki izvozvo ndo zvimwe zvinowedzeresa mukana wekuti munhu abatire gomarara remuromo wechibereko asi isusu tinoti kuva nevana vanopfuura zvevana zvinowedzera mukana wekuti mai vakwanise kuwana gomarara remuromo wechibereko pamberi apo muupenyu hwavo asi tiri kukurudzira vanhu kuti kudya kweduwo kunogonawo kutiisa pamukana wekuti tikwanise kubatira zvirwere chirwere chegomarara remuromo wechibereko yatinoti diet kana kuti muraramire wedu zvatinorarama tichiita zvatinodya zvatinoita seka chinzi tinokudzira isusu kuti vanhu vapote vachiita atinoti maexercises kuti vasanyanya kuita muviri wakakura kudarika watinotarisira isusu nekuti isusu tinoti munhu wega wega anonzi urebu hwake nekusimba kwake zvinenge zvichifanira kuzoti tikaisa urebu hwake kana kuti height yake pamusoro pemasi yake times 2 tinowana yatinoti BMI iyo inoratidza kuti munhu akasimba zvakanyanya here ndomumwe muraramiro wedu watinenge tida kutiteedze kuti tigadzirise kuti tisaita mukana kuwana utachiona kana tisaita tagomarara ndozvinhu zvatinokurudzira izvozvo tozoti so vanhu vanofanira kuongororwa chibereko kuti vawane kuberedza mukana kuti gomarara rikurumidze kubatwa nekuonekwa kuti zvakamira sei ndozvinhu zvatinokurudzira ndozvinhu zvatinoti zvinounda kuti munhu akwanise kuwana kubata gomarara remuromo wechibereko asi kazhinji tinoti mudzimai wese aakuita zvepabonde ngaakurumidze ngaapote achinoongororwa sekutaura kwamboita vatauri vapfuura senata naani kuti munhu anofanira kuonekwa kamwe chete kamakore maviri ega ega kana kutoti kana munhu achikwanisa anogona kuonekwa kamwe chete pagore rega rega ndokunge munhu awanikwa aine humwe utachiona hunogona kumuita kuti akurumidze kuzobatira kutambira utachiona hweHPV hunoitika kuti ine nguva iri pamberi iyo pazoita gomarara remuromo wechibereko saka isu tinoti kukurumidza kuonekwa kunobatsira nekuti zvinozoita kuti munhu akwanise kubatsirwa kudzivirira kuti macells kana kuti zvatoti ma anowanzodetekta maHPV kuti kana zvaonekwa pamuromo wechibereko zvorapwa kuti isazopfuurira kuti iite cancer. Saka tichi prevention is better than cure. Zvinonaka sei kuti tidzivirire pane kuti timirire chirwere chegomarara ichi chigotekeshera nemuviri wemunhu.
Tinotenda zvikuru, rambai zvenyu muri parunhare. Regai tiuye kuna Senator Muchiwa. Vamwe vateereri vari kuti maita zvakanaka, asi munofanira kuti munge muchipinda muvanhu muchitaura nyaya iyoyi. Pane urongwa hwakadai here?
Alright, maita henyu, urongwa hurimo. Ndoda kukuzivisa kuti muZimbabwe kwa 28 February takarangarira zuva regomarara kana kuti yatinoti World Cancer Day. Yakaitwa iyo kwa 8 February, iitwa 8 February gore rega rega. Asi muno muZimbabwe takaiita kwa 28 February takabatana mapato akasiyana siyana neMinistry of Health muZimbabwe takazitira kukadoma tichifara zvikuru nekuti ministry nesu taakushanda pamwe chete kuti tiedze kuti tinodzidzisa vanhu mumaruwa umo tichitaura nezvegomarara rese rese kusanganisira iro remuromo wechibereko. Saka tisi toda kutotenda nokutofara kuti taakutoita imwe ndima iri pamberi yokutingange takadaro takanonoka. Asi toda kukuvimbisai kuti tichange tava nini tichikudzidzisai zvakanyanya kuburikidza nezvemasensa ese zvavo anogona kubatika muvanhu. Gomarara remuromo wechibereko ririmwe ratirikutoita kutirinyatokuita screening yegomarara remuromo wechibereko nemazamu nemamwe macancer, but zvinhu zviri kutanga kuitwa and tichishanda seministry of health nezvecancer association nemamwe maassociation anoita nezvecancer. Saka tida kuvimbisai kuti tiri kuuya tichange tichitaura nemi zvakawanda panhepfenyuro uye tichionai muzvipatara zvakasiyana-siyana zvemunyika medu.
Tinotenda zvikuru. Gibbs,
now coming back to you, Dr. Spanda, tell us, is there any relationship between the food that we eat and cervical cancer?
Actually, there is some relationship with the food that we eat. As she has already alluded to, the fact that generally speaking, things like smoking actually accelerate the formation of the cancer of the cervix. But the most important thing that must be stressed is the fact that cancer of the cervix develops in association with human papilloma virus. This is a virus that is acquired when the cervix of a young girl matures into the cervix of an adult. So that is the main issue at hand. There is obviously food association. If the food is changing in terms of the diet that's being westernized with lots of not processed, over processed foods, there is a general association with most cancers, not necessarily cervical cancer in particular. So I would like to reiterate and stress the fact that it's more of the human papilloma virus that is acquired through unprotected sexual activities and early sexual intercourse and multiple sexual partners. That is the main problem as far as cancer of the cervix is concerned.
Tinotenda zvikuru, Dr. Sibanda. Rambai zvenyu muri parunhare. Tina Dr. Alban vari parunhare. Makadii Dr. Alban? Mukoma Alban. Makadii?
Tiripo hedu. Ndaida kutaura zvataurwa namai Nyemba zvokuti vakadzi vanopfeka mishonga yekuti vave vanoda kuti
mukoma Alban, ndoda kuti murambe makabata, rambai makabata, nekuti tinoda kuti tioneke vamwe vateereri vedu vari paredio. Asi sezvamunoziva, tiri kuenderera mberi nechirongwa chiri kubuda. Munokwanisa kuenda paindaneti www.voazimbabwe.com moenda pakanzi live talk where we are streaming live. But we just want to take this opportunity to thank our radio listeners, and please just go to www.voazimbabwe.com and press on live talk. We are actually streaming live. Gibbs.
And for our guests, we hope you are going to be on the line. Don't drop your lines. We're coming back to you very soon. Signing off is Gibbs Dube in Washington, D.C. The Voice of America.